Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 21 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana ajendi yedu anoitewo Rapson Zarira azvindikitwa naagent weZanu-PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudze Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba hachakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta, hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabetsereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei, asi tabetserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati, varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa, hakuonekwa hasinoti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza noti takusangana nematambudziko tiri panapa vazhinji. Ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa, kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutotyisa zvinoti hei Kutoa damu zikatatua na iroro.
Vakasano bata chigaro chomutevedzeri womutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hasho Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido tichitaurira neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Kuzi taitaura paya tichiti zvoni tiri incapacitated hatikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana naemployer wedu tichinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya yedzidzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pachakavaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwawo musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatsokutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari. Bhozi zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se zvakatoitika zvatisingaoni nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya ma investigations wavo, bhozi state hanzi inoprovide security yaiye anenge abducta kana kunzi ari kuongororwa zvemamedicals achimbomuchengetedza pangu paiyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo kati pe vari kumuongorora maloya ne polisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei, taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gweta raDr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupambwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuZaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana ajendi yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagenti weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Mafia Zumtembwa uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Chomurere kwa primary school. Vamurova zvingaita kazvara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivise rekuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Yerudanda inzvimbo yatanga tichiwana ma reports masvondo apfuura ekuti iko vatsigiri vebato reZANU PF vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agent wealliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana marefu Jackson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakati iwo aiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRudanda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko law and order.
Saka arwisa uyu ari kupi izvozvi?
Arwisa uyu tatomaya naye kuchipatara kudzaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi chevhurumuku primary school taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer weZEC tichivaonesa kuti ndo zvitasangana nazvo kumapolling station akavata maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzatinakwanisa kusvika nekuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwanisa about 5% 95% of Zaka East constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatawana mareports kubva kumarovin agents edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yeZaka East.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station avhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mamaterials anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver station vari kuZaka East. Uyezve taona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzereswa nokuti vanenge vane illiterate uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kumapolling station akawanda.
Tambotaura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZESNI?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC land polling agent paZANU PF polling agent Pantokas Hall A kuinsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tinongokurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukwidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties neopposition ruling parties are there to stay. Makompetition acharamba aripo, maelection acharamba ariko.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvinhu zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders izvikuru masabhu kumavillage heads soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki anafrizi munana NCA vanga ari loki ende kazhinjisa ivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanup f neMDC alliance nokuti ndofunga idzodzodzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ikitwa nezanup f supporters nemavillage heads.
Mambo taurai mi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa nezimbabwe electoral commission pazvaonekwa kuti ndo zviri kuitika izvi
vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muzimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the electoral code of conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaka nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwavaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runaro rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani nekuti zvinhu madoctors zvava kutojamuka nyaya dzemari ambotanga vachirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinhu zvavakurama nyemari vachitabisiana natinopowa mari yatirikude isusu saka akuchipatira kune marwadzo chaiwo.
Imi makamboshanya here kuchipatarwa uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Ivakasaia tichienda kuparira nyatwa ndaperekedza neguru vangu mukoma mamu wangu kuti ane mwana akatsva nedzasi takiraki ranga rakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva nedzasi tinobata ruoko futu saka ndiwa ndakaperekedza tikasvika takamono panze takazoravanhu vanga vakawanda umwe akati warira mazambia akarara madhokta akangomiramira batatonzi tizasikwanza tachekutomborapa dai henyu matombotsvaga kana mumwe kamungainorapa ndo pakaimwe dhokta wakutotaurawo namaiguru vangu takamuudza akati isu hatikurapa tipaisaiti but nini dematombotombo ndenyemamanoini kana kuchivanhu atombonobatsirwa kati kuchivanhu angabatsira zanzi vanowase kukupewa kanawo mushonga unokwanisa kubatsira kusisisi hatikubatsira zvinoizvi titori nezvichimo zvedu zvatokeva kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo atazonindokumandaten kuna mwe gogo watoziva unobatsira muchivanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaoma mwana bva abatsirwa maronda ake achisa mushonga wangu achimuisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaakutofamba akutogara zvakaita but zvinorwadza ngoti tichitoona vamwe vaitodzoka takatotopinda mutex nemwe mukomana anga akatotyo kagumbo achindikati accident chinhoi but akutodzoka akatondidzokera ndibhonzo rake ndiroda kugadzirwa here but akatondidzokera ende raimurwadza sungaite.
Izvi zvakaitika riini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakatona papo vanga vakutoenda kuchibhoi izvi patakaenda ngerimanti patakaenda ikosi vazhinji vari kutoenda kuchibhoi ndingada tombokunyepa izvi baba epanesi chedu chepe chepe vanotorwarawo vakaenda iri wenise vakasvika kusina madokta vakatozoti bhete hangu nditoenda hangu chivanhu amenoko vakatozoendawo kuchivanhu kuti abhete hangu nditoende koko nokuti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isusu hatii kupiwa mayesi tiripiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tizoende kwaka kuti titoda mayesi saka nomwemutiwo zvinokwanisa uratiko kuchivanhu wongoenda hako wabhadhiriwa kana wakanzie 30 bond 40 bond zvezviri nani pane kuti yesi acho riri kunetsa kuwana rinenge richitishupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Haisi patakaenda takaona kuti tisangasvikawo pane mumwe murume angatitorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogo tichitovabvunza toti angasinyatsombokwanisa kufamba akaenda kuchipatara but chipatara kwacho akasvikawo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pastrike ndokuzoya kunoku ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoku akutokwanisa kutofamba asitotendawo vachitanini hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita yechipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but isusu edu takasi tizongonyarawo bva tazongopo $30 yatakatongopo kozi takangoti sezvo mwana wedu apora akufamba akutokwanisa kutondokresh.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tatitimbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi, tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sivanda.
Makadii zvenyu vatereri.
Aiwa, ndofunga vateereri vapenyu, sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai, sekuru?
Icho chokwadi panzori netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura yachayo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoitira kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaya kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chiro ungaa mutumburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaga kuti zvakamira sei kumufuya. Mopowa marayiwa ekunzi aiwa mufi akamira zvakadai, ane chigumbu here, ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti kuweka chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here, sekuru, munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zviri kureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasika.
Ndizvozvo chaizvo, ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe, waakunosvika kune imwe, uko unongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nokuti ukafa muno pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu vatimamboona ipo paya mutumbi uno urorindwa, pane patoti mai vemunhu ndova munoonekwa vakagara kumusoro kwengaa bhokisi, ndova anotorinda bhokisi ro. Saka mutsika dzechivanhu ipo paya nokuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako, kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunonzwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino, sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nokuti tinonzwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Mumakuva imomo pane kugadzirwa kwaanoitwa makuva iwo ekuti munhu yamufuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufuya kuti muone kuti guva rake rakamira sei, hapana kutsikwa here paguva apa, hapana kutambirwa here, kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyauya akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvokuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasiri nemagadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko, sekuru?
Ikoko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi. Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho naiyo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raaisiita reusherea. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa, tatenda, sekuru.
Kusara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheParirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro manherano. Ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mdlala 21 Mpandula 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr Masimba Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende njalo ukusakhulumisana lamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwa musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana ifu medical examination yatsonyatsoitwa pavari bhozi zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr Ndoro ukuthi uhambile wambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi kumunye angabe elimalele ephakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr Ndoro uthi uye wambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma inkundleni zokuxhumana izebulenjini ezinjengabo Twitter leWhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthatheli zindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemuli labanye bakhe kuphela. Ingqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elibhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has a responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
Uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcolisa isithunzi saleli lizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athathe amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, bushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu lezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganeni owethawunu oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe-Media Center eChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi umnumzana Dendai Mthuza uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekele ngumnumzana Enes Mzengi owe Media Center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo ukuthi udubo luyahamba kukhulumende ama policy makers udubo lukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi imajority iyafeya njani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangkhona esilalo. Kumele kube lama policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphatha amandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe ema umnumzana Mnyarazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza kulondolozwa kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As ema, we appeal to miners, to artisanal miners actually to
sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo, bagcine imvelo. Sithanda ukubonga iVOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Umthengi uthe ukukhathekele ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondolozwa kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenze le EMA, Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama diseased mines we properly reclaim iland yangkhona so that abantu kavafi njengoba lokhu esikuzwileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu 50 to 70.
Abangenomhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelene ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi achiwa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini lakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguKipson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane. Mm-hmm. siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula uCyclone Idai. Eladala umonakalo omkhulu kakhulu, labulala abaningi, abanye basala bengalandawo zokuhlala.
Okungethesa abantu sebengathi sebezama ukuya khaya khaya izindlela zokuthi bethole iy'ndawo zokuhlala, kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwona jele. Abantu abaningi ngenxa yokuthi abala mali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale, iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO. Vele umumo lokhumuki, akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu, lokhu kufana.
Ungathi izakhiwo sezabuyela yini kwisimo sazo, njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyeza?
Izikole eziningi vele azikayakhwe. Uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha, uzalungisa, kodwa endaweni eziningi hayi, abakayenzi lutho. Ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu. Izikole esezingathi sezitshintshile, ezingathi sezilama-roof, zilutshwane yilezo ekade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo.
Asabona uhulumende ephiwa amaqubaquba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe, kambe ukuthi kuyini okwehlulayo?
Thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola. So besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintsha, kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza, kuthatha isikhathi eside kakhulu. Imigwaqo eminingi ayikalungiswa, mlithwane sibili esingathi seyagridwa isingcono, kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukutshintsha kwakhona. Umumo lokho umubi, akula lutho. Lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini. Amanye ama-bridge akalungiswa, bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobhona lawana.
Kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika ngxabesesikhathini lokunye, nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani?
Bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka, ngoba ekuqandiseni singathi umkhosi kumkhulu, abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo, ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala. Kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane, abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu. So ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyeni, sokungathi sokwehlile kakhulu okwalesi sikhathi. Kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zizama ukuthi belokhu bebancedisa, amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili, bebanika imali, bebanika impahla, bebanika izinto zona lezo izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini. Kodwa okwakathesi usuzo selululutshwane, abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le eChimanimani naseChibinge.
Eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kule ndawo?
Thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizikeleni esikoleni eseprimary eChibuwe, ngoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi. Khumbuzana labanye abantu ukuthi hhayi akukalungi ngale, sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi kumele sibe silokhu sincedisa abantu baseChimanimani lakanye eChibuwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongile uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezi nsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo zithi ukuthilela kwengwalo zokubala esikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumelele ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision umnumzana Rapson Moyo uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bamaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lujonge ukuthi kuzeguqula ukwenzakala esikolo kulokho besukejayele kweminyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So ke njengoba vele sisebenza nabantu bemakhaya esithi ngesilungu ba vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Prof Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh oye Prof Futuro ugcizelele ethi lokhu kubha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezi nsuku, xa ungenelisi ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hashi emadolobheni lapho limtshina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale nyakenye lupane ezikolweni ezingamajumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu, sibone utshintsho oluningi ezikolo. Abadala befakaza lamatitsha afakaza ukuthi abantwana basalobe ezikolo. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama-resources asetholakala ngcono ngenxa ye-program yesibuyile ezikolo. Qale sile 20 izikolo. Kuthenga lomnyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona. Sisesingezelele izikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathumi amane lambili ezikhangelelwe ukusungulwa lolu hlelo bangena umhlangano ekuqaleni kweviki befundiswa ngokusebenza kwalimtshina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi ikuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mtshina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe unkosikazi Received Dube ohlala kwele Bilitane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapha afunda khona ingwalo zokubala esithi ukukhathazekile ngokusilela kwengwalo ezikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bemawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukuthilela kwengwalo ezikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapha besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube. Isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. Sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kodwa.
Ya, ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo?
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi. Uhulumende wathi kakukho emthethweni, yilapho kulokhu kukhona. Sikeze ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe siluse enkantolo ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu, libona ngani uhulumende usethatha icele lapha njengobani?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uKembo Mahadi, uJulai Moyo, Obedi Mpofu, Kane Mathema, ama-provincial ministers wonke womathathu angapha emhlubulweni lemandebeleni labo-PA babo, kwasukuma bo-police commissioner lama-general esotsheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungama ngalisa nxa kuyikuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi, ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga. Nxa kuyikuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi, nxa kuyikuthi kulandelwa umthetho, sithina sisazi kusemi khona lapho, kasisenzi asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe bekusenzakalani emawabeni, khona siza kuzwa. Kodwa nxa kuyikuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi, uhulumente engathathanga izinyathelo, hayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe inyathelo, vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi awukathi sekukhethwa, abanye bayayekelwa, abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumende angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuyefakwa emthethweni, ngoba umthetho kumele uvikele wonke amasiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengu Khumalo ube khona emkhosini lo?
Ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutsho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo, yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesiNgisi kuya endoza, njengalokhu bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo. Hhayi ukuthi mhlambe usempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo, kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu ikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo, basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa, kulo mhlobo lwa, kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolimi alukhulumayo, uba liNdebele ngoba ukhuluma isiNdebele, uba ngumlozi nxa ekhuluma isiLozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalo bekwayo uyasikhuluma yini isiLozi, kodwa sisezabona ukusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena nalo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semandebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona. Lilubona njani udaba lonolo?
Ingozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle khona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakhona ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. okungaba yinkinga ukuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kule nduna esibonge esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo ke ngumnumzana Ebi Dlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizinikele ngaphelela. Sondela ngikukumba khumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiya sihlahla esilapha, ngiwenyukele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Yo, nawo thole uthando omkhulu. Iqome ngizinqande liqonde ngakini.
Umangimbona, yaphaphatheka. Umangimbona, shaya luvalo. Umangimbona, yaphaphatheka. Umangimbona, shaya luvalo.
Come ntombazana, come ntombazana. Come ntombazana, come ntombazana. Comento pasa, como es para la pana, comento pasana, como es para la pana.
Kuthe maniginiki zela abantu zebantwini asebemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo. Iqome ntombi ngebe nguNowa ube ngwami omkhulu. Zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqedla ngiziqhansi sabula zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe. Uyangiso sengiyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye ukuthanda ikholokho ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Tela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singeke ehlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lamhlanje. Osaphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo wenhlanganiso yabo dokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo ngumpraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.